manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikunguru 27/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya yesarudzo uye nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa munyika mwedzi unouya. Asi veZANU-PF vanoti hapana chiri kunetsa munyika kunze kwevashoma vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyo. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics ari kuitirwa kuFrance uyewo zvabuda mumutambo wenhabvu wePremier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbotungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka zvakatendwa kana naiyo SADC nemamwe masangano akaita seAfrican Union, European Union, hurumende yeAmerica nevamwe vaongorori vesarudzo. Vachamisa vashorawo nyaya yekusungwa kwevanopikisa pamberi pemusangano weSADC uchaitirwa muHarare mwedzi unouya. Pasina humbowo, hurumende yakati pane vanopikisa uye vamwe vemasangano akazvimirira oga vari kuronga kuda kukanganisa musangano weSADC uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vakati vanoda kukanganisa musangano uyu vachasungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vachamisa.
Nozwa angu veZANU-PF kuratidza kunyanyopusa kwavo.
Ko sei muchidaro?
Vanomhanya vachitaura vaMnangagwa vazogadzwa kuita SADC. SADC inofamba ichigadzwa kunyika ichiroteta kunyika dzakasiyana-siyana. Mukana weZimbabwe wanga uchangosvika ike zvino, asi munhu ari kugadzwa inyika iri kugadzwa. Asi nyika haigoni kugadzwa ine maperembudzi kana kugadzwa ine urwere hwakadai, nokuti ukanogadza unorwara. Tinobva taisa chikosoro chiya negosoro riya nechirwere chiya mese muSADC. Saka toda kuti zvigadziriswe izvozvo zvinhu zvakadai izvi nezvimwe zvinhu zvatinazvo zvisina basa, makwapa makwapa agezwe abve, tisava netsvina, tisava nekunhuhwa, tisava nekuora, tive nenyika inenge ine chimiro chinoonekera kuti inzo inogona kutungamirira kuti SADC isaiswe gwembe renyika.
Totarisawo kusungwa kwavatimba nevamwe vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, muri kuzvionawo sei?
Zvakashata, hapana anobvumidzwa kusungwa achinyimwa kunyanyanyanya asina mhosva yapara. Hatitenderani nazvo. Ndo zvimwe zviri kuita kuti tirwe tichirwira kuti nyika ive yakanaka. Takaenda kunorwa hondo yerusununguko kuti munhu ave nekodzero, munhu ave nerusununguko, munhu akwanise kuva nemvumo yekuti asawirirana asingasungwi, munhu asatariswa kuti wabuda mubamani, munhu ave negutsa ruzhinji, munhu ave nerusununguko, munhu ave nemufaro, munhu akwanisewo kuti kana ane pfungwa dzake akadzitsveta haunzi toda kusunga mbira dzako nekuti wataura pfungwa dzako. Saka izvozvo izvo zvinhu zvoda kugadziriswa. Ndo rimwe redambudziko rourwere rwatinahwo. Nyika inganzi inokwanisa kunge ichisvitswa painofanira kusvika kana ine kuzvinhu zvakada sezvizvi.
Vaimbotungamira bato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi avo vanoti vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC.
Dambudziko ratinoita Blessing nemaopposition atinawo muZimbabwe zvikuru ivava vanozviti triple C in their different colors ndeyekuti vakafanana nomwana unoti kana akaona vaenzi vasvika mumusha ndo paanoti karamata karamata akakwira pamusoro peTV akawisa chino akarova mai nomugoti akaita sei ndiro dambudziko ratiinaro. Hapana une shungu navo kana vakava macitizens akadzikama anoziva kuti nyika ndeyavo. Kuuya kweSADC kwakanakira munhu wese womuno muZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti kunotiratidza kubatana nevamwe vatakatenderedzana navo vatine zvisungo nazvo kuti tivake nyika dzedu. Saka kana ukava munhu unotora mukana iwoyo kusvibisa zita renyika, kukonzera bvonga mupopoto kuti nyika isagadzikana nokuti kwavanzwa kuti kunouya vaenzi, kuda kuonekwa. Kana uchida kuonekwa bva ukapara mhosva unosungwa.
Ko zvavari kutaurawo ka vatogarepi zvekuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mbamani vanopikisa vakangoda kungosimudza musoro vanobva vasungwa vokandwa mujeri?
Vana vatimba vane nyaya dzavo dzavakapara dzavakaita zvinhu zviri kunzi kwomutemo. Saka kana mutemo ukange wava kuvabata, haisi nyaya yokunanga munhu nezita, kunanga mhosva yaparwa nomunhu. Saka kana vakaita zvinoita kuti vabatwe nemhosva vanosungwa, kwete vetriple C chete. Kunyange umwewo ungafunga kunoda kupara mhosva achifunga kuti kana kwauya kwaenzi mai nababa havazotori rushamhu vakandidzora, unotodzorwa chete. So ngavaite zvinoita kuti vave vanhu macitizens kwavo yenyika, hakuna unei navo. Asi kana vakapara mhosva vakaita zvinoita kuti vasungwe, vanosungwa.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe National Arts Council iri kuti vanhu vanoita zvemitambo vanofanira kuti vapfeke zvipfeko zvenyika kana kuti national dress kushambadzirawo Zimbabwe. Vamwe vanoita zvemitambo vacho vanoti kuita izvi kunonetsa sezvo zvave kuitwa sekunge zvipfeko zvebato riri kutonga reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti handi chokwadi sezvo chipfeko ichi sezvo iyo ZANU-PF ine zvipfeko zvayo zvisinei nechipfeko chenyika ichi. Mutoro wedu wenhau Passmont Lovu anoti panyaya inotevera.
Mutambi wechidiki anoshanda akazvimirira Kudzai Madangwa anoti kushandisa zvipfeko zvenyika muzvigadzirwa zvakaita semafirimu zvinodzinga vatengi pamwe nevemabhizimusi vanenge vachida kuvatsigira.
Vanhu vazhinji nyaya yenational dress havasati vaiembrace and vari kutya kuiaccepta nenyaya yekuti mapindiro yakaita yakaita sekunge iri galia yemusangano. Vanenge vasingade kuti vazodzinge masponsors nemapotential clients, like let's say uda kushanda nemabhengi iwo uchiita kunge unoshanda futi nemusangano, zvii zvinoona kuti kunetsa izvozvo.
Asi mumwe anoita zvekusetsa vanhu achiimbawo Taira Chikocho Munetsiwa anozikanwa nerekuti Madam Boss akarombedzwa nebazi rezvekushanyirwa kwenyika nekupfeka chipfeko chenyika paakaenda kuAmerica kumakwikwi makuru eBET Awards. Bazi iri rinoti akasimudza mureza wenyika. Vanongora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti kutungamidza zvematongerwo enyika pazvirongwa zvekugadzira nguo idzi ndiko kuri kupa kuti vamwe vasade kudzipfeka.
Zvinoda kuendeswa kumaboka akazvimirira ega, uenda muvanhu onokurukura kuti chatingatore chinomirira nyika pazvipfeko chinhu chakaita sei.
Asi mushandi mukuru muofisi inoona nezvekuburitswa kwomashoko muZANU-PF vaFarai Marapira varamba kuti ndezvebato.
Hairambidzi kuenda naye kuchechi, hairambidzi kuenda naye kurali, airambidzwi kuenda chero kupi kwaunenge uchida kuenda nayo nekuti mucheka wenyika unobataridza vana vose veZimbabwe. Isu sezano PF tinogamuchira nekuti zvunhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vabatane tifambe tiri mhuri imwe chete tichichengetedzana nekuonesana tinomira nacho tichisapota nesimba redu rese.
Vawedzera vachiti
vanenge vachiramba onesana inhau yekuti vanhu vanowana pundutso pakuvenganisa vana veZimbabwe. Asi izvozvo zvinhu zvinodzosa nyika yedu sure. Kana munhu achingoziva kuti shungu dzake ndedzokuti mwana wese weZimbabwe azive kuti Zimbabwe yake ndiyo yakakosha kupfuura chimwe chipi kana chipi.
Mukuru weNational Gallery of Zimbabwe vaRafael Chikukwa vanoti zvakakosha kuti vana veZimbabwe varemekedze zvipfeko zvenyika vosiya zvematongerwo enyika. Nengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe inotungamira chikamu chezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vaMakaskora vati Zimbabwe handiyo yega iri kukurudzira kupfekwa kwezvipfeko zvenyika.
Zvinhu zvinobatsira kuti tirambe takachengetedza unhu hwedu neidentity yedu. Kazhinji kacho nzira dzekuti tinge tichikurudzira nekushambadza mbatya idzi hadzisi chete kumirira pamwe zuva rimwe chete pagore kana mitambo inenge ichiitika. I think zuva nezuva.
Studio 7 haina kukwanisa kudzwa kubva kumunyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo sezvo vange vasiri pabasa munguva yapfuura uye vange vasati vapindura mibvinzo yatavatumira pataenda pamhepo vachinzi vakabatikana negadziro yemitambo yemaOlympics kuFrance. Mumashoko kuvatori venhau gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vakati bazi ravo ndiro rinoona nezvekutengeswa kwejira rechipfeko chenyika uye rinotengeswa nemadhora mana pamita kana kuti $4 per meter. Mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa ndivo vakaparura urongwa hwechipfeko chenyika ichi musi wa18 Nyamavhuvhu 2021. Chipfeko ichi chine shiri inonzi ungwe iri pamureza wenyika, mavara ari pamureza uyu uye chinotorawo chidavado chekuvaka kubva kumasvingo eZimbabwe kana kuti chevron pattern. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Blessing Zulu. Tinokutambirai vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum. Chirongwa ichi munosi chipakurirwa naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Asi nhasi ndini ndiri kumbofanobata matomu echirongwa ichi. Nhasi muchirongwa chedu taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Grace Chirenje, avo vanoita mabasa akasiyana siyana mukusimudzira madzimai vachishanda nemasangano akazvimiririra nemamwewo mapazi ehurumende. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya iri kunetsa zvikuru munyika yekupondana nekuda kwemhirizhonga yemudzimba. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akatoburitsawo mashoko kuvatori venhau achiti nyaya dzekupondana nenyaya dzekunetsana mudzimba idzi kana kuti domestic violence dziri kunyanya kuwedzera munyika. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Chirenje. Muzvare Grace, tiri kuona mazuva ano dzimwe nyaya dziri kunetsa ndedzekuti mhirizhonga inenge yanyanya muZimbabwe yatingati pakati pevanhurume nevanhukadzi. Ndeimwe nyaya yamuri kumbotarisa nezvayo here?
Nyaya yemhirizhonga pakati pevanhu vazimbabwe yawandisa chaizvo. Tikatarisa mapepanhau, tikatarisa nyange pasocial media paya, tinoona kuti nyaya dzose dzawanda dzevanhu vari kuurayana, vari kuzviuraya, nyaya dzacho dzati wandei.
Izvi zviri kukonzerwa nei semaonero enyu?
Ini sekuona kwangu ka hatisati tanyatosvika panhamo yekuti tinokoshesa kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi. Takaongorora, takatarisa, nyange takaona tsvagurudzo dzakaitwa nemasangano akasiyana siyana, tinoona kuti munhukadzi achiri kutarisirwa kuti ari pase munhurume. Tichitarisa makudziro atinoitwa, tichitarisa mararamiro nemagariro atinoita, pane kakusakoshesana karipo pakati pevanhukadzi nevanhurume. Vanhukadzi vachinyanyisa kutariswa pasi. Asi chino chandinoona zvekare ndechekuti vana veZimbabwe vaakuona zvakawanda nemuburikidza nekufamba mukuverenga neinei. Zvinoita izvo kuti pave nekakusakoshesa upenyu, kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi. Saka izvi manje zvinoti tsika nemagariro edu atange kungovhiringidzwa kuona kuti nyaya dzemhirizhonga dzati wandei.
Saka izvi semaonero enyu zvingagadziriswa sei, kana kuti tingati chii chamuri kuitawo muchishandawo nemasangano emadzimai?
Icho chatirikuzama kuita ndechekuonesa vanhu kuti mukurarama uku upenyu hwemunhukadzi nehwemunhurume vese vakakosha, hapana ari pasi pemumwe. Chechipiri, kana vanhu vatadza kuwirirana ngavatsvage rubatsiro, zvichida vanoenda kuvanhu vokutaura navo makansela, zvichida vanoenda kumazvichechi, zvichida vanobedza hama neshamwari. Izvozvo zvakatikoshera. Uyezve tinodzidzisa vanhu nezvemitemo kuti kune mitemo yakasiyana siyana iri muno muZimbabwe cheDomestic Violence Act iya. Kune vamapurisa cheko kuVictim Friendly Unit vanokwanisa kubatsira. Sandozvinezvo zvinhu zvatiri kuita kuti tikwanise kutaura nevanhukadzi nevanhurume kuti vakokedze ukama hwavo, vasazosvika panyaya dzekuita mhirizhonga.
Asi kana nekuoma kwaita upenyu muzvare chirenje, mamwe madzimai ka anogona kungoti ndofira vana vangu.
Zvekugarira vana ka ritori dambudziko riripo, asi nandisida kuitarisa nemuone iwoyo Blessing. Ndinoona kuti nekuda kwekunesa nekurema kwakuita upenyu nyika yeZimbabwe, vanhu vakawanda vari kushungurudzika mupfungwa. Ndichiita izvo kuti maonero avo upenyu awanikwa tikanganiswa. Saka zvekugarira vana zvanga zvakakosha, asi hazvibatsire zvekuna uchizourayiwa uchigarira vana vacho. Zvinova zvinhu zvinozokanganisa nyange vana vacho wavanga vachida kugarira. Uyezve saka tichinogarira vana, handiti vana vanenge vachiona mashura ari kuitika. Zvichaita izvo kuti vane vavo mashura vari kukura vachiona, vazoitawo mashura iwayo kwavanendewo nevanhu vanodanani navo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Grace Chirenje nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinotenda chaizvo kwamuri nevateereri kuti manipo mukana unhu wokutaura, maita basa.
Avo vanga vari muzvare Grace Chirenje, vanoita mabasa ekusimudzira madzimai muupenyu hwavo. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheWomen's Forum svondo rinouya. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revarairidzi reATUS Vaobet Masaraure kuti tinzwe kuti kudzingwa kwaubasa kunosiya papi utungamiri hwavo kusangano reATUS. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasaraure.
Tinotenda mukoma Jonga. Danu guru ratatora nemagweta edu mushure mekunge taisa musoro pamwe chete, tiri kugadzira mapepa ekuti tiende kumatare edzimhosva tichisaita nyaya yeadministrative injustice yakaitwa, yekuti panoitwa zvinhu zvekudisida contract yangu ye employment ini ndisina kupiwa mukana wekuti tinge ndichipa muono wangu nezvakaitika. Saka mapepa ose ari kugadzirirwa kana achinge apedzwa achange achiendeswa kumatare. Tichitarisira kuti matare achamanikidzawo employer wangu kuti tinge tichigadzirisana panyaya iripo pakati pedu ine gakava rinodzokera kumashure kusvika kuna 2019. Hazvigone kuti ndezi ndakamiswa basa ini ndisina kumbobvira ndapiwa mukana wekutaura divi rangu renyaya.
Takanzwa hurumende ichiti imi makatadza kunotora mihoro yenyu zvaita kuti vafunge kuti makaramba basa. Munoti
iyo nyaya yekuti ndakatadza kunotora mari dzangu dzemuhoro inyaya yekunyeba nekuti muhoro wacho unombobvira wavepo. Chakaitika mukoma jonga kandembiri ndechekuti muna 2019 patakasungwa pamaprotest ekukwira kwepfuel supervisor wangu akamhanya kunomisa salari yangu 14 days dzisati dzambokwana zvinotarisirwa pamutemo. Tarisai kuti ndakasungwa muna January mumwe chete handina kutokwanisa kuwana salari. Zvinoreva kuti zvinhu zvakatoitwa zvisiri pamutemo kutovharirwa salari yangu. Pandakabuda ini handina kurwadziwa nazvo ndakanzwa kuti salari yangu yange yasizwa. Musi wa 3 February ndikanyora mapepa ndandatori kubasa ndichitozvishandira ndatoshamisika ndawana salari yangu isina kuuya. Ndikaziviswa kunzi yange yasizwa ndikanyora mapepa atiroti basubject of duty kuti vakwanise kumutsa salari yangu iyo yavanga vavharisa zvisiri pamutemo. Asa vana kumutsa salari ndakashanda kwemwedzi yakati o ndisingatambire kana dhora zvaro asi kubasa ndichienda vana ndichidzidzisa ndichifamba kumahofisi ndichibvunza nyaya yemuhoro wangu haina kumbobvira yagadzirwa. Kusvika ndanyora gwaro renyuto ratoti grievance letter ndichichema nenyaya yekusizwa kwesalari yangu zvisiri pamutemo nekuramba ndichishanda ndisingapiwa muhoro. Tichizivisawo kuti ndakuzenge ndichishanda mazuva mashoma semunhu ari kungoshanda asina mari ari kupiwa. Tikaita nguva yakareba yandaienda kubasa pano neapo kusvikira ndasvika ndikarambidzwa kushanda ndichinzi ndakufanira kumirira kuita hearing. Ndikamira kuti ndiitwe hearing haina kuitwa. Tikatanga kunyora ma letter of demand yekuti ndibvumidzwe kunge ndichiita basa rangu iro randakapikirwa ndiite ndichirambidzwa kushanda. Totoshamisika ndakuzonyorerwa kuti ndadzipwa basa nenyaya yekuti handina kuteera muhoro wangu. Dzinove nhema dzinongwatsa kungotaurwa chete kana ndichinge ndisina kupiwa mukana wekupiwa umboo wekuti ndiri munhu akatodzvanyirirwa.
Vateereri vangada kuziva kuti kudzingwa kwenyu basa ukuva masaraure kunosiya papi mashandiro amamuchiita kusangano reatuzi semutungamiri. Muchakwanisa kuramba muchitungamira varayiridzi here imi musisiri murayiridzi?
Kudzingwa uku kuna chakunokanganisa nekuti vari kutidzinga havasi kuteedzera zviri pamutemo. Basa guru rematrade unions nderekutoprotekta mamembers anenge achivictimizwa. Union yangu itori basa rayo reunion yangu kuti riprotekte kumbunyikidzwa kwandiri kutoitwa naemployer wangu. Zvino ndikati ndambunyikidzwa naemployer mamembers eatuzi wowedzera kundimbunyikidza haasiriwo maitiro atinoita kuatuzi. Kuatuzi tinotarisa vese vanenge vavictimizwa in line of duty nekuti tinoona kuti iyi persecution iri kungototitageta nekuda kwebasa ratinoita.
Ko nhengo dzesangano renyu reatuzi dzakatambira sei kudzingwa kwamakaitwa basa uku?
Ndatambira mashoko etsigiro akawanda kubva kumamembers zedu vari kunyunyuta zvakanyanya nekushungurudzwa kwatiri kuita uku. Nekuti handisiri ndega ndatanga kudzingwa. Tine mamwe mamembers zedu secretary for young teachers vamuhlanga vakadzingwa musudo, secretary for education research vatavengwa vakadzingwa basa. Tina chairperson wedu Embire district vari pasuspension. List yacho yakati rebei yemamembers zedu anenge achitagetwa neregime. Saka mamembers zedu anoramba achiwedzera kunyunyuta nedanho rokutorwa nehurumende tichingosimbisana semhuri kuti tibatane tichirwisa udzvanyiriro hwatiri kuona huri pachena huri kuemwa etunyeni yedu nechinangwa chekuda kuiparadza.
Tinotenda vamasaraure. Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reatuzi Vaubert Masaraure muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean muchaverengerwa naJonga Kandemiri.
America yakazvipira kuramba ichitsigira mikana inobatanidza kugadzirwa kwepfuma, kukura kwehupfumi nekuenzaniswa kwemikana mudunhu reCaribbean. Nhasi rimwe rematambudziko akatarisana nevanhu vedunhu reCaribbean nderekuti vopona sei njodzi dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutewedzeri wemukuru weUSAID amai Isobel Coleman vakatuma makore makumi maviri adarika nyika dziro matunhu eLatin America neCaribbean dzarasikirwa nepfuma ingangoenzana nechikamu chimwe chine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7% zveupfumi hwenyika gore roga roga nekuda kwematambudziko ane chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ongororo ichangobva kuitwa neInternational Monetary Fund yakanongedza kuti matanho ekujairira kushanduka kwemamiriro ekunze anoda mari inodarika zana remabhiriyoni emadhora kana kuti 100 billion dollars kana kuti chidimbu chimwe chete pazvitatu zvemari inowanikwa nedunhu reCaribbean. Kuvandudza kugaiwa kwemagetsi nenzira dzekuafambisa nekusimbisa zvivakwa zvaro. Asi mari iyi ichiri shoma kwazvo kana pachitariswa kuti zvinoda mari inosvika trillion imwe chete yemadhora mumakore matanhatu anotevera kubatsira kugadzirira nyika dzichiri kusimukira kunze kweChina kuti dzizadzise zvinangwa zvadzo mune zvemamiriro ekunze. Amai Coleman vakati hapana imwe nzira yekuunganidza nayo mari dzinodiwa mukugadzirisa matambudziko emamiriro ekunze pasina kuwedzera zvakanyanya kwebudiriro yeboka remakambani akazvimirira. Vakati nekudaro kuUSAID nehurumende yeAmerica yose vari kuunza shanduko dzinobatsira kutungamira, kuumba nekukwanisa kusimudzira nadzo makambani akazvimirira kuitira kuti akwanise kushanda zvizere zvine udzamu. Amai Coleman vakatuma makore manomwe adarika chirongwa chavo chinobatsira nemari yebudiriro pasi rose chinonzi Invest charatidza simba riri mumishandira pamwe yakadaro zvakavhura mukana wemari inoda kusvika kubhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kana kuti 1.6 billion dollars kubva kumakambani akazvimirira yekuwedzera budiriro munyika dzinoshandirwa neUSAID kusanganisira dunhu reCaribbean kusvika pari zvino. Hurumende yeAmerica yakaparura zvirongwa zvine chitsama zvekubatsira kuwedzera kutambirika kwekushandukwa kwemamiriro ekunze nenzira dzine ushingi dzinoraramika nadzo mudunhu reCaribbean kusanganisira chirongwa cheCaribbean Climate Investment Program nehomwe yeCaribbean Community Resilience Fund. Amai Coleman vakati kunyanga hazvo hurumende dzisina kugadzirira kuita shanduko huru dzekuwana mari yekurwisana nemamiriro ekunze erudzi urwu dzavanoda, nguva zhinji dzakagadzirira kuzvipira kuisa mari dzenyika mukuderedza njodzi dzerudzi urwu dzichigadzira mikana yebudiriro inovimbisa vanoda kudyara mari dzavo nzvimbo dzekushandira dzakasununguka dzichishandisa mari inenge iripo. Vakati budiriro yeremangwana inove ndiyo chete nzira yekuti pakwanise kuunganidzwa zvinodiwa mukurarama, mushandira pamwe unobatanidza makambani ari pasi pehurumende nevakazvimirira. Vakati muhurongwa uhu mune mukana mukuru kwazvo kuwedzera budiriro nepasi rose rinodiwa kuti rive nhaka inosiyirwa zvizvarwa zvichatevera. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munawo dzemitambo. Stephen Cox weZimbabwe ndiye atanga kupinda makwikwi kumaOlympics kuParis nhasi, asi abuda ye ari pachidano cheChina. Tichitiwo tichitarisa misoro ye tichitarisawo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Arena Movers yarova Capes United 2-1 mutambo watambirwa kuLuveve Stadium nhasi. Aiwa vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya dzesarudzo uyewo kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamberi pemusangano weSADC mwedzi unouya. Asi ZANUPF inoti hapana chiri kunetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA.